Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi muvuro zvita 12/2016. Nengo natu ze MDCT zowanikwa dzine mhosva yekuraya mupurisa muGlenview dzichitongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri pamuno. Mutauro woitika paurongwa hwekutsvaga achava mutongi mukuru wematare edzimhosva kana kuti Chief Justice. Musangano wepagore wezano PF wotanga mangwana kumasvingo mubato iri muine makakatanwa. Nigel Mogamu uyo anozikanwa nekuti seNigel V263 chat voitwa mumwe wevanhu vakawana mubairo yeYoung Achievers Award. Muchirongwa chedu cheLife Talk nasi tiri kutarisa makakatanwa ari kubuda muchirongwa chekutsvaga munhu achatora basa raiitwa naChief Justice Godfrey Chidya usiku. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu re VOA shona nekudzvinya pakanzi like.